Utano wa baba chikwero uri right zvao. But unongoratidzawo semunhu agara ari mustrongwe kwenguva yakatirebei.
Nezuro vakamiswa pamberi pedare, vanga vari kudare ripi chaizvo?
Vanga vari ku court yekuHarare Magistrate Court kana kuti kuRotenrow ndokwavanga vari. Tinokachamadza zvikuru kuti baba chikwero vakasvika pakusungwa nenyaya yevamwe vanhu vedu vanenge vachisungisa vamwe vanhu vepati.
Kose mine mafungiro iwayo nekutika munhu akasungwa nemapurisa vamonzoro.
Nyaya yokuvengana nekuda kungo aizvazvi nechekuita necongress mukati. Asi tinovimba kuti isusu tichakwanisa kuti vachikoeri vaburitswe mutrongo imomo. Tiri kushanda zvakasimbarara nemagweta edu.
Ndeapi magweta ari kuvamiririra?
Vana Profesa Madhuku, vana Sarudzai Chatsanga nana Nometa Kadoko, magweta miririra MDC zvine Mutsindo. Saka tiri kuzviziva kuti vamwe vanhu varoda kuparadza musangano wedu asi hazvibudirire.
Saka mutongi wedare remajistrate akatiwo kudii panyaya yamainge makwidza kudare yekuti vambosunungurwa?
Magweta edu vanotungamirwa na Profesa Lavmo Madhuku vanga vapa chikumbiro kuti kusungwa kwakaitwa vachikovero hakuzi pamutemo. Asi magistrate weHarare airamba akati vachikovero vadzoke zvemudare musi wa27 April. Zvakadaro isu takukwidza nyaya yedu kudare repamusoro reHigh Court tichikumbira mari yechibatiso yebail application.
Vamwe vari kutika munenge makanonoka kuti vabatsirwe, zviri kufamba sei chaizvo vamonzora?
Nyaya yavachikovero tiri kuzama kuigadzirisa, yakadhistebwa zvakanyanyisa nenyaya yeCOVID-19 lockdown yakanga iripo, iyo yaiita kuti zvinetse kuti matare agare achiita nyaya idzi.